Chakatangira para keshe Mwembeo Now in the city
Pandino imba Dino imbira ovana Kwa tino swera Tichishandira ovana Hatina nguva ye kuswera Tichineta na nevana Hatina nguva ye kuswera Tichineta na nevana Patino imba Dino imbira ovana Kwa tino swera Tichishandira ovana Hatina nguva ye kuswera Tichineta na nevana Hatina nguva ye kuswera Tichineta na nevana Muchindi wona ndakura kudai Ndaita manari ndai Hans the sky is the limit Doda kukira wendege ndibate the sky Hans ukashena nisimba unosongo winner Inons conquer and divide So ndaka stick up a plan Do swear up a run Phone handy to reply Always making my banging hits King Pharaoh I'm back and shit Five arms in five face My castle of grey hit is lit Manino nyora ndo gara mu beat Mumote me gang andagara kubeku sit Diri mu Honda fit Skinny nigga but still ndiri